Ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organization yakaratidzawo kuti zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu vane utachiwana kuHIV AIDS pamwe nezvikamu makumi mashanu nezviviri zvemadzimai akazvitakura vanoshandisawo mishonga yechivanhu vachipa umbowo maererano nemabasa ari kuitwa nehurumende kusimudzira mabasa evarapi vemuno pamwe nemishonga yavo. Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr Gerald Gwinji vaudza komiti yeparamende inoona nezveutano kuti kunyange hazvo vanhu vakawanda vachishandisa mishonga iyi, hurumende haisi kuvapa mari yavanoda kusimudzira kushandiswa kwemishonga iyi. Dr Gwinji vati bazi ravo rine chikamu chinoona nezvemishonga iyi, asi chikamu ichi hachiwani mari yachinoda. Semuenzaniso, Dr Gwinji vati gore rega rega chikamu ichi chinoda zviuru mazana matanhatu zvemadhora nechidimbu, asi chinowanzopiwa churu chemadhora chete, izvo zvinoita kuti chitadze kuita basa racho. Vati kunze kwekushaya mari vane zvakawanda zvavari kuita zvekuona kuti mabasa evarapi vemuno pamwe nemishonga yavo yasimudzirwa. Dr Gwinji vati mishonga yechivanhu iri kutengeswa pese pese kunyange munzvimbo dzisina kunyoreswa. Vati zvingave zvakanaka chose kana varapi vese vakadzidziswa kubata mishonga yavo zvakanaka, zvinoita kuti vanhu vasakanganiswa nemishonga iyi sezvinoita pane dzimwe nguva.
In this area, because of not so tight regulation, we are really exposed to issues of
pare zvino pane dambudziko guru nderekuti hapana mitemo yakasimba, saka mishonga iyi inenge isina kuongororwa uye inenge yakaiswa zvinhu zvinobva kwakasiyana siyana zvinokanganisa utano hwevanhu.
Vati Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda kubva kune dzimwe nyika zvikuru sei dzakaita seIndia neChina, idzo dzave kushandisa mishonga yechivanhu zvakanyanya. Munyora anoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association vaPrince Mutandisivanda vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaine ruzivo rwekusimudzira mishonga yechivanhu, havasi kuwana rutsigiro rwemari kuti vaite izvi.
Mishonga tinayo, but hatisi kuwana kuti tibatsirike kuti tidevelope ruzivo irworwo rushande muvanhu.
Vasivanda vati Zinata ine nhengo dzakawanda chose zvokuti hazvivanetsi kugadzira mishonga yechivanhu nekubatsira vanhu vese munyika. Muzvare Juliet Chirenje, avo vari kudzidzira zvekurapa nemishonga yechivanhu pachikoro cheZinata, vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuisa mari parutivi yekutsigira vanoshandisa mishonga yechivanhu. Dr Gwinji vati pari zvino pave nemasangano 13 anomirira varapi vemuno akanyoreswa zviri pamutemo, uyewo kune makirinika yemishonga yemuno 14, asi vati mishonga iyi yave kutengeswa pese pese mumigwagwa nedzimwe nzvimbo zvekuti bazi ravo rinoda kuti itengeswe zviri pamutemo pachitevedzwa urongwa hweMedicines Control Authority of Zimbabwe pamwe neMedical Research Council of Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.